Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 13/2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 122. Mutori wenhau Hopewell Chingono nhasi anotarisirwa kumiswa mberi kwedare achipa umbowo hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 122, zvichitevera kufa kwevanhu 17 nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 4,893. Nezuro vanhu vanoita 75 vakabatwa nechirwere ichi. Vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe kunze kweumwe chete akabva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika 71. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu 23 vafa nechirwere ichi. Dunhu reMasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita chiuru chimwe chete nemazana 1,620. Mutori wenhau Hopewell Chingono nhasi anotarisirwa kupa umbowo hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri, asi mudare munenge musingabvumidzwe veruzhinji nevatori venhau. Chingono akasungwa mwedzi wapfuura chikunguru achipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana zvakanaka munyika. Chingono akanyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake. Nhasi ari kuedza zvekare kukumbira kupiwa mukana uyu. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muno muAmerica muzvinafundo Stan Mukasa vanoti hapana chinovakashamadza sezvo Zimbabwe yakagara ichinetsa vatori venhau vanonyora zvisingadiwi nehurumende. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Muchangwa, havana kudayira nharembozha yavo.
Hapana zvinoshamisa, hurumende yavamunewana Munangagwa awadayire nyaya yonzi freedom of the press. Vanoda majournalist anonyora zvavanoda. Ukanyora zvavasingadi unopinda munhamo chaiyo. Saka ndozviri kuitika kuna Wachingono. Pane majournalist mazhinji chaizvo vana Jeff Nyarota nevamwe wese vanoti vakaburisa chokwadi panyaya pezviri kuitika kuZimbabwe vanosungwa. Hazvitoti mbushamisa ba, kuchengetwa kwaitwa mujeri ndokushanda kwaanoita hurumende yacho. Ukasavasapota ukasanyora zvavanoda then kujeri ndokwaunoenda.
Ko zvino nyaya yakaita seiyi zvainoonekwa nenyika dzakawanda dzepasi pose vanhu vachiridza mhere pamusoro penyaya yakadai vanenge vachifunga kuti zvakanakira nyika here izvi?
Havana nebasa zvinoitawa nenyika. As long as vachigara vachitonga nika wano nuko na kushauda ku London ni ku Washington ni kunika jese around the world awaterere ba ndofunga makanzu kwa yowa muna nkanga wachiti isu chinongo kwa tichingo tonga tichingo tonga ndoso wano itaisos
kwa zino kana madzisawira avo akaita se South Africa vachitadza kuvaterera zvingasvika kupi izvozvizvi kada hurumende ichingoita madiro kuti munharaunda mune dzimwe nyika dziri kunetseka nevanhu vekuZimbabwe vari kutiza kumusha kwavo
mataura shoko izwi rakasimba chazvo rekuti masawira ka masawira vanombonigiri here vanombobata zvinhu vari serious here vanenge vachiseka vachinwa tea vachidya macookies mucharangarira gore rakauya wambeki kuna vamugabe vanhu weopposition vachiurayiwa wambeki wakabuda pamberi kwevanotapa nhau wakati hapana problem yandiriona muZimbabwe ndokuflya wachienda saka ini ndinoti kanganwai neSouth Africa kanganwai neAfrican Union kanganwai neSADC hapana zvavanoita ngekuti masawira vanonzwanana
avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Sangano reFast Forward Community Development Center rinoti rinofara chose nokuwaniswa mukana wekuti rishande pamwe nesangano reWorld Health Organization mukupa zvidzidzo pamusoro pekungana kwevanhu kana kuti mass gathering management munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Mukuru weFast Forward Community Development Center uye vari chizvarwa cheZimbabwe vaAxon Potera vanoti mushure mekuona dambudziko rinokonzerwa nekuungana kunoita vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira misangano yezvematongero enyika kuratidzira nezvimwe zvakadaro sangano ravo rakasvitsa chikumbiro kusangano reWorld Health Organization kuti ribude nezvidzidzo izvi. Vapotera vanoti World Health Organization ndiyo inofambisa zvidzidzo izvi sangano ravo rozobatsira nekusvitsa zvidzidzo izvi kuvanhu. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kosi yatiri kutaura nezvayo kana kuti zvidzidzo zvatiri kutaura nezvazvo zvinonzi izvo pachirungu Mass Gathering Risk Assessment Program. Izvi zvinenge zvichireva izvo kuti titarise nzira dzokuongorora nokuona kuti chirwere chinotapurirwana sei panenge pakaungana vanhu ende tingaminimiza sei kana kudzivirira chirwere ichi cheCOVID-19. Ndo zvinoreva kosi yacho. Kosi yacho ine mamodules mana. Yekutanga inenge iri introduction kana yatinoti mavambo inenge ichitidzidzisa nezvemhando dzemagungano atinawo. Yepiri inenge iri generic. Generic zvakangofanana nokuti general. Ndezvi zvatete tichitarisa kuti inotarisa zvikuru kuti pamagungano atinawo akasiyana-siyana ndeapi marisks atinawo isinganyasi kutarisa kuti gungano ripi kana kuti nderipi. Yobva ipapo tozoenda pane yetatu inenge iri risk assessment yakatarisana nezvemasports kana yatinotiyo mass gathering risk assessment for sporting activities. Saka iyo inenge yatarisana nemasports sezvamunoziva kuti bhora kuchimhembe kuAfrica mutambo webhora ndiwo unonyanya kuunganidza vanhu nemimwewo mitambo yakasiyana-siyana. Manje iyoyo inenge ichitarisa zvikuru paizvozvo zvemitambo samatauri andaita. Then tozoiti yechina inenge yakatarisana nezvemarisks anowanikwa pamagungano akaita sechurch atinoti mareligious gatherings. Saka izvozvo ndizvo zvidzidzo zvinenge zvichidzidzwa nevanhu muchidimbu. Ndingati ndo mamiriro akaita kosi yacho mukoma Jonga.
Ndiani anofambisa zvidzidzo izvi vapotera?
WHO ndiyo inofambisa zvidzidzo izvi, asi zvatinozoita ndezvokuti kuti zvidzidzo izvi zvisvike kuvanhu tinenge tobatsira isusi sesangano rino shanda nokuona richirwira budiriro yevanhu kumaruwa yatinoti community development. Saka tinenge totarisa kuti no isu tinofanira kubatsira papi. Tinoita tenderano neve WHO toona kuti isu tobatsirawo papi kuti zvinhu zvigone kufamba, asi ownership yekosi inenge iri yeWHO.
Ndiana anofanira kunge achipinda muzvidzidzo izvi uye vanosarudzwa sei?
Zvidzidzo izvi hazvisarudze, zvinobatsira vanhu vanoshanda muma ministries ehealth nevanhu vanoshanda nezveutano. Kozoti vanhu vari muma organizations akasiyana siyana anenge achibatsirawo vanhu kuti vazive nezvechirwere ichi, zvidzidzo izvi zvinogona kubatsira. Kozoti maindividuals vanogona kuitawo zvidzidzo izvi kuti vagone kunzwisisa risk yavanosangana nayo kana vakange vari pamagungano andambotaura pamusoro paya. Saka ngandititi in general munhu zvake unogona kupinda muzvidzidzo izvi, asi vanhu vanofanira kunge vachipinda pazviri vanhu vanoshanda nevanhu vakawanda, especially mapastor nevamwe vemachechi ndivo vanofanira kuti vaone kuti zvidzidzo izvi zvisavapfuura. Tozotarisa hurumende, vashandi vehurumende especially vari kuhealth vanofanira kutora zvidzidzo izvi kuitira kuti vagogona kubatsira hurumende panenge pachiita magungano akasiyana siyana.
Avo vange vari mukuru weFast Forward Community Development Center vaAkson Potera vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pekumiswa mberi kwedare nhasi kwemutori wenhau Hopewell Chingono, uyo ari kuda kupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake. Mudaily News mumiriri weSouth Africa muZimbabwe vamupaka mambete vanoramba mashoko ekuti nhumwa dzemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa dzakaramba kusangana nemapato anopikisa nemasangano akazvimirira vachiti nhumwa idzi dzichadzoka zvekare. Muchronicle bazi rezveutano rinoti vanhurume ndivo vari kunyanya kubatwa nechirwere checovid-19 kupfuura vanhukadzi, zvichinzi zvikamu 55% kubva muzana 55% zvevane chirwere ichi vanhurume. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini makandiko kustudio 7 uko ndini Todias Machengete kuZambia. Chiti nenhamo iri muZimbabwe kudai yatishungurudza namapepa nechikoro takaenda kutambisa mari dzavabereki tichinodzidza, iye zvino takungosuhwa nenhamo takangogara wakadzidza neasina zvakangofanana. Nyika yaparara, nyika haichina kwokuenda. Vatungamiriri vangova moto wadihwa mvura, vangodzima havachazivi zvokuchaita vakungova kungobata pari pose havachazivi zvokuita. Uye nyaya imwe nyaya inondihwadza ine nyaya yekushungurudzwa kwevanhu vemGC Alliance.
Hey, musi wose pastudio 7 pano mufara nenyuzi dzemotipa dzinofadza mhanya. Hai varumeka, munoziva zvakaitika muZimbabwe straight away kwakutoshaya pfungwa kwevanhu vari kutonga. Varume vedu vari kutonga nekuti havangasungi vanhu vanoti tindondotaura kuna purezidendi zvichemo zvedu. Zvino is the only way kuti purezidendi anzwe kana mai akaenda pastrike. Asi no problem dziripo dzacho varume, nyayanyi ndeyei. Zvakadai zvitorwa zvinhu zviripo zvacho. President ona zvokuita kuti osota sei vanhu, because if he still needs those people to vote for him on the next election, why achivarambidza kuti vataura zvichemo zvavo? Is there anything wrong with that? Hakumanaka hai, zvinode Mwari zvinhu zvikupa Zimbabwe, zvinode Mwari. Hapana nyika yakambodzvanyirwa kudai sedu panyika yose pasi rose.
Makadi zvenyu vashamana vestudio 7, ndinoitwa baba Valeria, tiri kuno kuSouth Africa. zvinoshushikana nokubatikana nezvinotaurwa navanhu vezanupf kuti hanzi maopposition ndo vanenge vachiwesena ikonomi yenyika. Aiwa, izvozvo ndinorambirana nazvo, ndinorambirana nazvo. Ivo ndo vakazviisa pazvigaro izvozvo nekonikoti yavo vakati vanogona kutungamirira. Manii, purezidendi wedu vachamisa takavasarudza tisu vanhu, tisu tinoziva zvatinoda. Handiti, saka isu tinoti vachamisa ndo purezidendi wedu. Handiti, zvavo zvavanenge vachitaura izvo kuti kuna vanhu vanosabhudhidha ikonomi kudii. Aiwa, ivo vakazviita vana baba vanhu vezanupf. Handiti, ngavachipurufa kuti uyu baba hwavakazviita ivo ngavachitaridza kuti vanogona kutibetsera isu tiriona mabasa. Zvinhu zvese zvifambe zvakanaka, macivil servants vanotambire maus dollars, nyika idzokere pakanaka. Vamugabe vakanga vachitori raiti pana munatorarama sei kana vanhu vachiita zvinhu zvecovid. Vanhu vorarama sei? Zvinhu zvecovid hazvibiwe nokuti zvinhu zvakaya kuzobetsera vanhu vazhinji, zvinhu zvavakatopuhwavo kati ndozvinhu zvavava kutora. Saka vanhu vasina mwoyo navanhu, havana rudo navanhu, asi vanoda kutishungurudza kuti tife tichingotambura. Saka tiri kuti aiwa pana vachamisa isu hatibvi ipapo. Whatever kupe namunzora vari kupiwa mari nevanhu vezanupf ende vabva vabudisa pachena kuti inyoka, tabva tazviziva.
Ini ndonzi Fanuel Ncube, ndiri kubhinga kuLusulu. Inini nyaya ndinoda kutsaura chinondishamisa ndechekuti pane muchinda anonzi Mugwadzi. Matauriro ezanupf chokwadi, vanhu vezanupf havakwanise kutaura. Kana pachitaurwa nevanhu vezanupf, matauriro avo avaratidze kuti vanhu vakuru, uyezve zvavanotaura zvacho hazvina chiremerera. Havaremekedzi ruzhinji rweZimbabwe, vanotaura madiro avo. Chokwadi, handizivi kuti ZANUPF yacho inovadzidzisa kusagona kutaura here, asi ndozvandinoona inini kuti vakawanda vezanupf vanotava munotaura navo, asi ukateerera mashoko acho avanotaura, mashoko acho haana hunhu, haana chiremerera.
Makadi vashamarari vestudio 7, makasimba here? Ndokukwazisai mese nemufaro. Ini ndiri kuSouth Africa, Eastern Cape ndokwandinogara, mwana weZimbabwe. Hakusi kugara nerugare, hakusi kugara nekuda, kutambudzika. Ende nemamiriro akaita situation yemunyika medu, dai zvaibvira ndoti vatungamiriri dai vaita ruzivo runoita kuti mhuri yeZimbabwe iwe nerusununguko. Chinondinetsa ndechekuti makati takadzinga mabhunu aidzvinyirira. Ko, iwo udzvinyiriri hwacho hwakasara uhu ndiana anokwanisa kuhubvisa? Tingatodemba kuti dai mabhunu aya anga arimo zvanga zvitori nane, nekuti izvozvi tine dzimwe nyika dzatinoyemura dzine mabhunu iwaya akadzingwa muZimbabwe. Zvanga zvakakosha, zvanga zviri zvekutora masimba avo. Dai vakatora masimba avo vakaisa mukati memaoko avo, makasiya mabhunu arimo, zvimwe kwekuda nerimwe saidhi dai tiri kubatsirikana. Nekuti zvinhu zvizhinji zviri kushayikwa muZimbabwe, munoziya pane muchena zvimwe zvinhu hazvishayikwi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. chiremba vane mukurumbira vari mukuru we National Institute of Allergy and Infectious Diseases Dr. Anthony Fauci vanoti havana chokwadi kuti mushonga kana kuti vaccine ye coronavirus inonzi yakawanikwa ne Russia unoshanda zvakakwana usingakanganisi vanhu. Russia yakazivisa nezuro kuti yave nemushonga uyu uchawanikwa nevanhu vekuRussia munandira gore rinouya 2021. Vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi pasi pose, vakafa nechirwere ichi pasi pose vachiita zviuru mazana manomwe ane makumi matatu nezvisere 737,000. Dr. Frank Guni vanoti America ine mishonga miviri yasvika padanho rechitatu rekuedzwa, asi vanhu vasanyanya kufara nekuti mishonga iyi ichatora nguva kuti itange kushandiswa neruzhinji rwevanhu.
Iyo America pachayo yava pedyo, tine mishonga miviri pari zvino iri muthird phase matatichitaura umu, kureva kuti yasvika pachinhambo chokupedzisira pekutestwa iri kuitwa randomized testing. Mumwe mushonga unogadzirwa neModerna, umwe uchigadzirwa nePfizer. Yese iyoyo yatanga final phase. Kana maresults azobuda ndopatinozonyatsokuziva kuti muhwandu hwevanhu jekere mishonga inonyatsokubatsira zvakanaka here. Ndozvatingati tingataure. Ndingapete zvakare ndichiti vanhu ngavasafarira zvavo kuti kuive event kaona iyo dzo mishonga yenhomba iyi. Hazvireve kuti chirwere chinenge chatokundwa, zvinongoreva chete kuti vanenge vasati varwara nacho vakabayiwa nhomba iyi zvinovabatsira mukurarama. Asi vanhu vakawanda vane aya atinoti ma-pre-existing condition vanogona kuramba vachizongofa kunyange nhomba yavapo.
Dr. Guni, mungatiudzei pamusoro pemushonga unonzi neRussia yauwana?
Zvatiri kuziva pari zvino maererano nemushonga wenhomba kana kuti vaccine yagadzirwa kana kuti yashambadzwa nenyika yeRussian Federation kuburikidza nemutungamiriri wayo vaVladimir Putin, tinoziva kuti mushonga uyu kana kuti nhomba iyi iri kunzi Sputnik 5. Kambani inogadzira mushonga uyu inonzi Gamaleya Research Institute. Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology inotsigirwa nehurumende yavaPutin yeRussia. Mushonga uyu uri kunzi iwo wati waratidza yatinoti efficacy kana kuti kubatsira kushanda zvakanaka ne safety levels dzakanaka chaizvo mumaprimates. Ndo first phase vakaitawo zvakare matesti nevanhu vashomanana, asi hausati waitwa kuti upinde muthird and final phase inonzi randomized testing. Iye zvinezvi Russia haisati yaudza dzimwe nyika, haisati nyatsotitaurira kuti mushonga uyu chaiwo mune chizvii zvavakasangatsa vakazvishandisa sei.
Mushonga uyu unofanirwa kuitei?
Mushonga uyu chaunoita ndechekuti unoita nhomba yekuti kana ukabayiwa jekiseni rine mushonga uyu ukazoitwa exposed kana kuti ukazofema mweya une COVID-19, COVID-19 inoshaya simba rekukurwarisa kana kukuuraya. Ndo zvakanangana nazvo mushonga wevaccine. MaRussians vari kuclaima kuti mushonga uyu vaccine yavo vanofungira kuti ichagara mumuviri wevanhu kwemakore maviri, zvinoreva kuti kana ukashanda chaizvo chaizvo nemazvo, zvinoreva kuti makore maviri anozoteera mushonga uyu unenge uchingoshanda kana ukasangana neCOVID-19 haurware zvako. Asi toda kuti vanhu vachenjedze kuti iyo pachayo Russia yataura kuti mushonga uyu uchawanikwa kuruzhinji rweRussia mugore ra2021 muna mumwedzi wandira January 2021.
America inoti pamusoro pemushonga uyu?
America sedzimwe nyika dzakawanda tiri kutarisa mushonga uyu tine kamubvunzo kwekuti Russia yamhanya kukurumidza kundotaura kuti yaita zvese izvi. Asi tiri kunzwisisawo zvakare kuti vakashandisa an existing platform, vakatora mishonga yavanga vachishandisa kudzivirira vana Ebola nezvimwe zvirwere zvakada kundofanana nechirwere cheCOVID-19. Saka it's possible zvavari kutaura, asi America sezvakangoitawo dzimwe nyika pane mubvunzo wekuti tingati muchirungu there is skepticism yekuti hatinyatsogutsikana nezvekutaurwa neRussia nekuti haisi kutiudza zvese zvairi kuita nemushonga iyoyu.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Mutambi wemuZimbabwe Tinoka Dewere achine tarisiro yekutamba nevakomana vakuru munhabvu pasi rese muUEFA Champions League kunyange hazvo chikwata chake chakakundikana kuFrance. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Izvi zvauya mushure mekunge chikwata chake cheLyon chakapinda makota finali eUEFA Champions League. Kunyange hazvo chakarohwa 2-1 neJuventus muAllianz Stadium. Lyon iyo yakapedza iri pachinhano chechinomwe makundano eLeague muFrance ndokurohwa zvekare nePSG mufinal yeFrench League Cup inofanira kutora mukombe we-2020 Champions League kuitira kuti ikwanise kutamba muEurope gore rinouya. Lyon ikatadza kutora mukombe uyu Kadewere nevamwe vake havakwanise kukukwidza muEurope sezvo PSG neMarseille dzakabudirira kutamba muChampions League uko Lille neRennes dzichitamba muEuropa League. Asi rwendo rwekutora mukombe weChampions League huri kuenderera mberi mushure mekuita mangange 2-2 neJuventus. Asi Lyon iri kuenderera mberi mushure mekumwisa chibodzwa kunze kwemusha. Lyon yakakunda Juventus 1-0 mumutambo wekutanga pamusha payo, asi hapana aitarisira kuti Lyon ingabuditse Juventus makwikwi aya. Izvi zviri kufadza Kadewere uyo ari kutarisira kusangana mapendekete nevatambi vane mukurumbira pasi rese muChampions League. Vatambi vakaita sa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappe na Neymar nezvikwata zvavo vakatobata kare nzvimbo dzavo muChampions League ya2021. Kunyange hazvo zita rake risati rasimuka kusvika apa, kune vamwewo vakaita sava Malvin Makunike vanofunga kuti nerimwe zuva Kadewere wacho achasimuka kusvika panana Neymar vacho.
Uyauya anogona bhora ende akaramba nechinangwa akaisa effort anogona kusvika ana Neymar vayaka tinokadewere kumberi anogona kufurira.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa divi rakadewere, mutambi uyu ari kuda kubatana nevamwe vatambi vemuZimbabwe vakaita saBruce Grobela, Marvelous Nakamba, Benjani Mwaruwaru naCosta Namoinesu avo vakambotamba muUEFA Champions League. Mutambi uyu inhengo yechikwata chenyika cheMaurias. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mukira kumonasi ariko kubudasi ungave kuborote simure usanyare tinosangana kumbare nekuti chikaru chemumwe chicha chemumwe sakanongedza nechigunwe ungave kuborote simure usanyare tinosangana kumbare kunyango chida ulani yaifikwa na chekichani iri popozishani zvimwe unoda successful yabasina bo
kambo kanobva kuna King Shady Bero. Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi maviri nevaviri 122. Mutori wenhau Hopewell Chingono nhasi anotariswa kumiswa mberi kwedare achipa umbowo hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndauti muswera zvakanaka.